Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhura kubvumbi 30, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-PF mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvichabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zviri kuratidza zvisati zvatsinirwa zviri kuratidza kuti vamwe vari kumirira matunhu vave kutoziva kare kuti vakunda. Zvimwe chete zvoone kumasvingo vanhu vanga vakaungana munzvimbo dzanga dzichivhoterwa vamwe vachikwikwidzana vachiitisana nharo nekupokana nezviri kubuda musarudzo. Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Tichakupaiwo zviri munhau dzemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-PF mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vari kumirira bato iri ukambuzuma muNational Assembly pari zvino vatinashe Maduza vakundwa musarudzo idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro veZANU-PF muHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti kunyange hazvo pakamboita zvinetswa sarudzo idzi dzave kufamba zvakanaka uye dzave kutarisirwa kupera mangwana asi vanoti mune mamwe matunhu kuvhota nekuverengwa kwemavhoti kwapera asi vanoona nezvekurongwa kwemusangano vaEngelbert Rugege ndivo vachazivisa zvabuda musarudzo idzi.
Maprimary elections achiri kufambira mberi muHarare kune maconstituencies apera sarudzo akaita semabvuku Tafara, Harare East constituency, Kuwadzana constituency, Warren Park, Budiriro, dziva rasekwa asi dzimwe nzvimbo vachiri kuenderera mberi.
Zvabuda musarudzo idzi zvisina kutsinirwa nevakuru vakuru vebato iri zvinoratidza kuti vamasimirembwa vakunda kumabvuku Tafara vanomira kuwadzana East amai Betty Kaseke vakundawo vamwe vevakunda ndivadhani Derera kumufakose vaGodfrey Gomwe kubudiriro vaTerence Mukupe kuHarare East vaGilbert Muponda kuWarren Park naDr Obadiah Moyo kuZengeza East. Chakadai bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa razivisa nhengo dzebato iri dzichakwikwidza musarudzo dzePrimary idzo dzinotarisirwa kuitwa musi wa12 Chivabvu. Sachigaro webato iri muHarare vaEric Murai avo vanomirira Highfield East ndivo vega vasiri kupinda mumaprimary. Vanomirira bato iri kuHarare West muzvare Jesse Majome vachakwikwidzana namuzvare Johanna Mamombe. Kumufakose amai Suzan Matsunga vachakwikwidzana naamai Sabina Tiriboi. Kumabvuku Tafara vaJames Maridadi vachakwikwidzana navaJames Chitakwa. Kwozoti kukwadzana East vaChauton Wende, vaStuart Mukoi navaurai Mangwiro ndivo vachakwikwidzana. Vanoona nezvesarudzo muMDCT mudunhu reHarare vaIslam Samadosi vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira kuti vadomwa ava vataurirane uye kana vakawirirana hapazoitwe sarudzo.
Saka kana tichinge taakuziva munhu ari kumirira ZANU PF, isu totaurirana kuti pautatu hwedu ari kukwidza takamirira, for example, Warren Paki, ndiani angakwanisa kudya kandidheti yechi yeZANU PF? Sezvatakaita kunational level kuti ZANU PF yakaunza vamunangagwa, isu takagara pasi seMDC Alliance tikati ndiani anokodzera anokwanisa kudya vamunangagwa, tikabuda na President Nelson Chamisa. Saka ndozvatinoda kuitawo kuma districts, ndozvatinoda kuitawo kuma wards, kuti kandidheti yose yeZANU yaiswa ipapo, isu totsvaga munhu anodini, anoikurira.
Patavabvunza kuti vachashandisawo mapurisa here pamaprimary sezviri kuitwa neZANU PF, vasamadhosi vati havasi kuzoita izvi sezvo vasina chivimbo nemapurisa.
Isu tine security yedu yakakwana, internal process yatiri kudini, yatiri kuita, tinongoita mune zvakanaka, hatidi kufugura hapwa, nokuti dzimwe nguva tikazoda kudana mapurisa vanogona kunge vasingatifariri vozonyara zvisiri izvo, tinogona kupindwa, iyaya munoti infiltration nemuchirungu. Saka zvinhu zvedu zvakarongeka.
Zvichabuda musarudzo dzemaprimary eZANU PF zvinotarisirwa kuziviswa mangwana kana kuswera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya yesarudzo dzeZANU PF, kunyange hazvo kuziviswa kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzakaitwa sarudzo nezuro kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura Masvingo nhasi vaswera votopemberera vachimirira kuti vazoshevedzerwa zviri pamutemo. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mudhorobha reMasvingo, mamwe mawadhi akakwanisa kuita sarudzo nezuru akaita sekuward 4 kwasera kune mhururu nemuridzo, vatsigiri vachipemberera kukunda kwavatavara mudukuti. Asi kune vamwe vaikwikwidza kupinda muparamende havasati vaziva sezvo mamwe mawadhi azotanga kuvhoteswa nhasi uye achipedzwa na 6 manheru. Vamudukuti vati kunyange hazvo vakamirira kuzoudzwa zviri pamutemo, zviverengwa zvepaivhoterwa muward mavo zvanamirwa pano zvaratidza kuti vakunda uye vari kufara nazvo.
Takwanisa kuita mavhoti anosvika 431, vanoteverawo vachita 42, 21 ne 22 ne 12. Asi tachiita zvinozvomba medu, takuchibatana pati pamwe vanhu vese vemuward 4 vanga vachikondesta navo, tobatana toita chinhu chimwe chete, kutitumidzire wadhi yedu, shungu dzedu ndidzogadzira wadhi yedu kuti ive neutungamiriri hunobva muwadhi yedu, ichitumidzira madevelopments ese achange achiitika imomo takabatana.
Asi kune dzimwe nzvimbo, Mbonga Mupopoto nekunetsana kwaenderera mberi nhasi, vanokwikwidzana vachipomerana mhosva dzekubira musarudzo kubudikidza nekubviswa kwevatsigiri vavo mubhuku rekuvhota. KuChired South, vanokwikwidza vatatu pachigaro cheparamende nemakanzura gumi nemasere vakabuda musarudzo nezuro vakasiya munhu mumwe chete achizvikwikwidza. VaDarlington Chiwa, vaFrancis Moyo navaNomen Sharara vakabuda musarudzo vakanyorera utungamiri hwesarudzo uye mutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa gwaro renyunyuto vachiti sarudzo idzi dzitangwe. VaMoyo navaChiwa vanoti vafarai musika vanhu vavaida kukwidzana navo vakabvisa mazita evatsigiri vavo mugwaro rekuvhotesa, izvo zvakaita kuti vabude musarudzo idzi.
Inini ndaita pull out because vanhu vangu vanga vandishindisapota vose vakashayikwa mavhotasiro emasels. That means verification yakaitwa nemamanagers imwe kanzi ndo zvaiva paground, like munhu anonzi Munduru ndiye akaita verification exercise yeChibeti West, and we complained hapana akada kuti varamba vachingoti election ngaindre aringoita rwanda. Taisa petition yedu kumusangano kuti first secretary vedu vaiti Munangagwa vazive kuti ndo nhunha dzatinadzo kuno kuChibeti West. Kana ivo vaita verdict yavo vakapa decision yavo ndoyatinoteedzera iyo.
VaChiwa vanoti vakabuda mumakwikwi aya nekuti chero ivo zita ravo rakabviswa mugwaro rekuvhotesa zvekuti vakange vasingakwanisi kuzvivhotera.
Mavhotasiro acho ese akakombainwa ne1 candidate and paitwa verification vaitoedita vachibisa masa anyone unenge achionekwa kuti zisapota weimwe candidate siriyo yaibiswa. So it was like kuenda kuelection yemunhu because vanhu vanongonovhota ndio vanofanira kumusapota chete. Vasinga musapoti vese vakabiswa from their voters, including smart thinking kan ma 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 nangai ma candidates acho takabiso of mavoters roll. Saka unoenda kuelection kuti you cannot even vote for yourself.
Mapurisa nhasi azoshevedzwa kudzinga vatsigiri vevatatu ava nemakanzura gumi nemasere varatidzira mudhorobha rechiredzi vachida kusarudzo idzi dzimiswe nekuti vamusika vanhu vakange vomhanya mujawo uyu voga. Kune dzimwe nzvimbo dzekuzaka Central neEast vatsigiri vezanupf varatidzirawo mushure mekushayikwa kwemazita eva vaitsigira mukukwikwidza kwezvigaro zvemakanzuru. Kugutu East sarudzo dzazoendera mberi nhasi mushure mekunge dzakanonoka kutanga nezuro uye vanokwikwidzana amai Betta Chikwama navamafias Mulambo vakambobatana pahuro vachipokana panyaya dzevanovhota. Pakaita mhirizhonga pabhasera mushure mekunge mumwe aikwikwidza ukanzuru kuwat 17 mugutu East vanhamota Garirofa vakarohwa navakennedy Jongwe vachipomerwa mhosva yekukwidzana baba munini vavo vamartin Jongwe. Vatagarirofa vakamhanara nyaya iyi pabhasera police station vakazoendeswa Gutu Mission Hospital kunorapwa. Zvisakadaro vatungamiri vesarudzo dzanupf Masvingo vati vachadaidzira zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ose nhasi manheru vachiita zvishoma nezvishoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Godonho remashonaland West, sarudzo dzeprimary rebato rezanupf dzakaitwa nezuro dzinonzi dzichadzokororwa munzvimbo dzinoti Chinoi, Makonde neZvimba North nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo idzi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzebato rezanupf dzakakundwa musarudzo dzemaprimary nezuro dzaswera dziri pamahofisi ebato iri dzichida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe dzichiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Nhengo idzo dzanga dzichidarika zana dzinoti sarudzo yanezuro yainge yakazara nechitsotsi chinosanganisira kuvhotesa vanhu vasiri venzvimbo dzavo, kusanyorwa kwemazita evanhu vari musarudzo pamapepa anovhoterwa, kushishidzirwa kwenhengo dzinenge dzichida kuvhota uye kupa nhengo dzinenge dzichida kuvhota zvekudya panzvimbo dzaivhoterwa. Nhengo iri kutungamirira kumizareti mudunhu rematonaland West vasidini Nyanungo vazotaurira vanhu vanga vakaungana pamahofisi ebato rezanupf kuti zvitemo zvavo zvanzwikwa nekudaro sarudzo idzi dzichaitwa musi uchaziviswa. VaNyanungo varamba kusiya bhachi padare vachiti havasi kudzokorora sarudzo asi inzvimbo dzanga dzisina kupera sarudzo uye dzine zvakakanganisika zvishoma. VaNyanungo vati kubva nhasi kusvika nechitatu nhengo dzinofanirwa kuwirirana pamazita evanhu vanofanirwa kuvhota uye kuti magwaro ekuvhota kana kuti voters roll ari kushandiswa ndiwo here ane bazi ravo. Muchinoi mazita enhengo dzaifungidzirwa kuti ndidzo dzingangokunda musarudzo vatomi Mwanza navalasi Sauramba ainge asiri pamapepa aivhoterwa. Imwe nhengo yezanupf vaCosmas Chaitezvi avo vainiririra vamwanza panzvimbo yaivhoterwa muward 3 vanoti zvinoshamisa kuti dzimwe nhengo dzechichena savareyucheni vasina zvigaro vanokuwanikwa mazita avo ari pamagwaro anovhoterwa.
Rain ari musero batsaizi kune vafrance rain murungu chaasi musero iye pachakata dzozvhotera asi arionekwa ari ndiye anobuda pasiti Mwanza woenda kuseri kunyorwa nepeni.
Imwe nhengo yebato rezanupf yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti munhu akamukunda akatora vanhu vekune dzimwe nzvimbo kuti vavhote muwadhi mavo. Nhengo iyi inoti vanhu vakazovhota kwasviba vamwe vanhu vakadzokera kumba sezvo mapepa ekuvhota akanonoka kuuya.
She was busing people because my election ngaabvave vanhu veprovince vakabhadharwa mari vakuti ngazviite vanhu vanga vaenda and nobody, not even one single person from the ward supported it.
Vachaitezvi vanoti sarudzo dzemaprimary dzaiitwa zvinenge zviri nani munguva yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ukapotsikzukulo waka dzakava machapeperezi mukapepeka ngaerezvi apo vanhu vanotiuri majeni kwangu wadzi haatomushanura.
KuZvimba North zvinonzi vanhu vakazovhota usiku vamwe vaenda kumba. Amai Marion Chombo mumwe wevaikwikwidza vanoti havana kufara nezvakaitwa uye vanyora tsamba yenyunyuto iyo vasiya kumahofisi eprovhinsi muchinhoi. Amai Chombo vanoti vave kufara nedanho ratorwa nemusangano wezanupf rekugadzirisa zvisina kufamba zvakanaka. Dzimwe nzvimbo dzakaita seNorton dziri kuitwa sarudzo nhasi sezvo nezuro mapepa akasvika kwasviba. chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vachatatsurana nemudzimai weGurukota rezvematunhu mudunhu reMashonaland West vaWebster Shamu, amai Constance Shamu namuzvina bhizinisi vaLengton Mutendereki. Dzimwe nhengo dzinoti nzvimbo dzakawanda dzichadzokororwa sarudzo sezvo kwakawanda kusina kuitwa sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tomboenda kuManicaland kune mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo kuti tinzwewo kuti sarudzo dzezano PF maprimary dzafambawo sei ikoko.
Nzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 nhasi sarudzo dzange dzisati dzatanga. Paine makakatanwa ekuti nhengo dzezano PF dzinobvumirwa kuvhota pawadhi dzinenge dzakaita sei. Dzimwe nzvimbo zvakare dzange dzisati dzave nemapepa anoshandiswa pakuvhota kwacho. Kuchikanga danga mvura kuward 17 uko kune nhengo sere dziri kuda hukanzura vanhu vange vangori panzvimbo inozikanwa kuti muonde pasina chiri kufamba kubva mangwanani. Vanhu ava vakaswera zvakare vakamirira nezuro pasina zvakaitwa nenyaya yemapopoto emavhotero evanhu. Nhengo sere idzi dziri kukwidza dzinosanganisira vadadira emutasa vaBen Moyo, vatonderai nengome vaDaniel Rusinga, amai Elizabeth Nyatoti, amai Cecilia Razerera, vaInnocent Chiduma navaIshe Anesu Ziteya. Vazhinji vange vauya kuzovhota vange vari kuchema nenyaya yekuswera muzuva nenzara vakangomirira kuti vavhote asi pasina chiri kufamba. Vanga vari kuchemawo nenyaya yekushaya nzvimbo dzekuti vazvibatsire. Amai Rebecca Ziweya, mugari wemumusha weHobos kwaMutare, avo vaswera zvakare nhasi vari pamutsetse.
Gumbura pakuti nezuro takaswera panapa nenzara kubva makuseni kusvikira na7 kuroko tiri panapa. Chekudya hapana, hapana matoilets, hapana chakabuda. Nhasi takangogara semaonera amuri kuita aya. Kumbata sosia wana. Zvinhu zvacho hazvitsarukani zvakamboita sei. Tiriwo vanhu vakuruta siya mhuri kumba. Tongoswerera here saka zvinopera rini? Ndapedza.
Amai Cleopatra Mangezi vanoti vanorwadzikana nekugarira guyo sembwa vachisiya mabasa avo akakosha kudzimba dzavo.
Kubvira nezuro kuma5 tiri panapa kusuka manheru kusuka ma7 o'clock kuti tangomira. Kusukusezoro simloko simile kwapa simelela kuti sivote kuvhota kwangkuna kuyala. Hangazi kuhlupani havanya mapepa angkuna kuti vakula havanya kuti avhotiwe zvinto zvakona zvonge zvayahlupa. Njuva ndiibona kuna matoilet hakuna manzi ndlala loko sisuke kuseni ngama5 kuzofera kukatesi sesilambire kwapa ngendlela sesicina sesiponga amadrinko ngonokusiabonga.
Asi imwe nhengo yezano PF amai Barbara Rigomeka avo vanga vari panzvimbo yokuvhotera nhasi vaudza Studio 7 kuti kunonoka kuri kuitwa kuvhotesa zvinenge zvine chinangwa chekuda kubiridzira sarudzo idzi sezvo pari kuvhoterwa pacho pasina chiedza kana kwazove nerima.
Dileyi rekuti vanhu vaore mwoyo vaise kandidheti yevaruda. Ino manje isusu tiri pano hapana kwatiri kuenda ba svika taisiwo munhu wedu wetiruda.
Amai Lina Mutetwa vanoti vachangorindira chete kusvikira vadzadzikisa chinangwa chavo chekuvhota.
Kuda kuti titaise kandidheti yatiri kuda anhu ngavaine mapepazi tiite zviripo because izvezvi anhu azhinji apera kudzokera nyangwe akaine mapepazi anovhota acho ndianani because pana anhu ashoma. Isusu tine kandidheti yatiriwo yatiri kuda tikuda mupfumi tine kandidheti yedu yatiri kuda isiri mupfumi.
Vatawanda Mukodza ndivo sachigaro wechidiki mubato rezano PF kudunhu reManicaland uye ndivo mukuru ari kuona nezvekufambiswa kwesarudzo dzemapuraimari mubato iri. Studio 7 inokwanisa kutaura navamukodza kuti tinzwe kuti kunonoka kuitwa kwesarudzo idzi kuri kukonzerwa nei. Sarudzo idzi dziri kuitwa kumawodhi 10 nemasere emuguta. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne13630 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pa shortwave. pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLive Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yange yakatosaririra shure sezvo dzimwe nyika dzichirima mbanje yekushandisa mukurapa. Dr. Mastara vanoti mumbanje mune zvinotorwa zvinorapa zvinhu zvakadai semarwadzo, vanhu vasina chido nekudya pamwe chete nenhuta. Vanoti mbanje dzinenge dzabikwa idzi kana kuti processed nechirungu ndoo chete dzinoshanda kurapa. Dr. Masitara vapa yambiro kune veruzhinji kuti chero zvazvo mbanje dzichirapa, mbanje dzekuputa kana kudya dzine njodzi. Vanoti kuputa mbanje kunokonzera kukanganisika kwepfungwa.
Mbanje dzekuputa kana kudya dzinenge dzisina kuprosesiwa semedicinal marijuana iyi, saka dziya dziri dangerous. Mbanje dzinogona kukonzera kuti munhu urasikirwe nenjere pamusoro pezvimwe zvakadai dai.
Studio 7 yataurawo nesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association NATA, avo vanoti vange vagara vachishandisa mbanje mumabasa ekurapa. Vanoona nezvezvirongwa zvedzidziso musangano iri vaPrince Mutandi, vanozivikanwa nezita rekuti Sekuru Sibanda vachigara kumufakose, vaudze Studio 7 kuti vanoshandisa mbanje kurapa zvirwere zvakadai sebuka, asma, kubvisa mamepo pamwepo nekudzinga munyama.
Mushonga unorapiswa inga kana buka, mushonga unorapiswa asma, mushonga unorapiswa zvemamhepo. Une mbasa rakakosha sterik mutsika dzedu dzechivanhu. Saka titori kuti ifodya. Tingati zvinhu zvakaita sezvidhoma zvivaro izviya inobvisa mweya yacho nayetsvina inouraya zvidhoma mbanje. Mushonga unoisa mamhepo, unobisa munyama. Unobisa munyama iyo mbanje iyoya, mashandiro aidi.
Sekuru Mutandi vaudzawo Studio 7 kuti mbanje inopawo simba pabonde.
Yazi pabonde inobatsira chose. Inotovandudza simba repabonde iyo mbanje iyoya.
VaMutandi vati kusangano ravo reZinata mbanje inongoshandiswa mune zvekurapa uye havakurudziri kuti iputwe. Imwe n'anga yada nekuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Siwela vaudzawo Studio 7 kuti kazhinji vanoshandisa mbanje kupfungaidzira varwere kana kuti vageze nayo.
Ndinoiona kuti mbanje inoshanda mushonga wakakosha chaiko pakuti munhu chaiye akanga arova nezviranda, arova nezvidhoma, mukamupfungaidzira mukamugezesa nayo, zvinokwanisa kunge zvichitaramuka zvichisuduruka pamunhu iyeye. Motoona kuti utano hwemunhu wanga wakutokanganiswa neuroyu hwatoshanduka, wakutoona munhu akutokwanisawo kutaura kana anga arohwa zvekuvhura maziso kana kusavhura maziso, wakutoona munhu akutokwanisa kunge achiita upenyu hwake hwakanaka. Uyezve mbanje chaiye kuipfungaidzira padzimba kamudzimba umu munenge musingararike zvakanaka, kunyanya nzvimbo dzine vanofamba usiku vachiita mabasa avehuroyi, maipfungaidzira makasanganisa kana nebute chairo, munotokwanisa kunge muchirara zvakanaka. Ndo chandinoona chakakoshera mbanje nekurapa zvirwere zvakasiyana. Kana mudumbu chaimo inobatsira wai.
Kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, hurumende yakabvumidza kurimwa kwembanje yekushandisa mukurapa. Mukuchengetedza kuti isashandiswe zvisizvo, gurukota rezveutano ndo rinenge richipa marezinesi ekurima, uye rezinesi iri rinoda mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo. Boka renhabvu rePremier Soccer League rinonzi riri kunyunyuta zvikuru nekukwira kwemhirizhonga mumitambo yenhabvu. Michael Kariati anotiudza kuti zviri kufamba sei.
Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti vePSO vari kuchishikana nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo pamitambo yaive pakati peCapes United neNitrat kuAscott Stadium nemumwe pakati pengezi Platinum Stars neHighlanders kuBaobab Stadium. Gwaro rabva kuPremier Soccer League rinoti vateveri venhabvu vanofarira kuzvibata vachiziva kuti nhabvu mutambo zvekuti chikwata chavo chinokundwa kukunda kana kuita mangange. Muzvarebare vanoti sangano ravo rakamirira kunzwa zvakaitika kubva kune vabati vepembe vemutambo weCapes United Nichrat vasati vapa chisungo chavo pamutambo uyu. Mutambo uyu wakambomiswa kwemaminitsi mapfumbamwe apo vatsigiri venhabvu vakarwisana vamwe vacho vachikanda zvinokuvadza munhandare. Zvichakadaro chikwata chiri kutungamira makundano eLeague aya chengezi Platinum Stars chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro petakura yeLeague. Chikwata ichi icho chaive chakatungamira nemapoints maviri svondo rapera chave pamusoro nemapoints mashanu mushure mekurova Highlanders iyo vaikwikwidzana nayo kuenda panhongonya. Pari zvino madamburo yapinda pamapoints makumi maviri nemaviri mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakanorova Mutare City Rovers 1-0 Highlanders ichiramba iri pachinzvimbo chechitatu zvichitevera kukundwa 1-0 kwayakaitwa muBaobab Stadium. Highlanders neFC Platinum dzakaenzana pamapoints gumi nemanomwe. Triangle iyo iri kuti rimwe zuva yamuka chibhebhenenga rimwe zuva yanaiwa nemvura ndiyo iri kutevera iri pachinzvimbo chechina nemapoints gumi nematanhatu. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havasi kudzokera shure nepavakamira pari zvino.
Tisa kuramba tichingoenda mberi, ticharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anofunga kuti chikwata chake chichirimo mukurwira mukombe uyu mushure mekutora mapoints ese matatu ekutanga emwaka uno nekurova Blur City 2-1 Murufaro Stadium nezuro.
Tichirimo mukukwikwidza patinobvuma kuti zvaramba ndopekuti tinenge tichiona kuti kunyange tikawina mitambo yasara hatisvike pane vamwe.
Dynamos yakwira chinhanho chimwe chete kubva payaive svondo rapera zvekuti yave pachinzvimbo chechitatu kubva pasi pasi asi mapoints gumi nematanhatu pasi pengezi Platinum Stars. Dynamos ine mapoints maviri pamusoro peBlue City neZPC Kariba idzo dzine mapoints mana asi Dynamos yacho ine points imwe chete pasi peYada. Capes United iyo yakatora mukombe uyu muna 2016 yave pachinhano chechishanu nekurova Nitrat 4-3 vachiteverwa neChicken Inn iyo yakatorawo mukombe weLeague uyu muna 2015. Chicken Inn yave nemapoints gumi nematatu mapoints maviri pasi peCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf muHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana, uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vamwe vanga vari vamiriri vakundwa. Kunyangazvo kuziviswawo kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzaitwa sarudzo kumasvingo kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura vanonzi vaswera vachipembera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.